National Peace and Reconciliation tinoida Honorable Ziyambi nemhaka yokuti tine vanhu vakazara mumapit toilet amadzedu. Vame vakapinzwa mumamaini vakapfiramo, vame vakachererwa makuva musango. Endi pachivanhu chedu zvakakosha kuti mutumbi yavo tonoifugunura yonovigwa patsva. Sehama tizoro rekuti hama yedu toivhakachira pa cemetery yakati. Asi choshamisa ndechokuti kumashonaland tombonzwa kwafugunyurwa zvitunha zvehondo tanovaviga zvakanaka, tazodini tazodini. Muno mumatebhelini ndikangodaro cheto rajere.
Rega ndimbopinda ipapo.
Pindai tinzwe Honorable Ziyambi.
Ndoda kutaura ndichiti panoitika conflict inoresolvwa nenzira mbiri. Either mwanohwina kana kuti munogara pasi mowirirana. KuRwanda President Kagame vakahwina, ndobva kwaitwa inonzi victors justice, yekuti vakabva vati kwakaitika izvi taakuseta apo makots, mavillage courts anonzi magachacha, ekuti anenge achiongorora vanhu vonzi uyai mutaure kuti zvii zvaiitika. Neahwina, ndoda kukupai example yakaitika kuUganda. President Museveni vashupwa naKoni vakamuendesa kuICC referral. Vamuendesa kuya uku ndobva vawana umwe munhu akati ndinogona kuita kuti mutaurire nemunhu uyu kuti ropa rirege kuramba richideuka, kuite peace not justice. Vamuseveni vakati zvakanaka. Vakutaurirana naKoni, Koni akati handigone kutaurirana newe kuramba ndichitaura newe, ini ndiri musungwa wekuheki. Ndobva vanyora tsamba uko kuti taakutaurirana kuno, imbopaiwo peace mukana vekuhegi vakaramba. Dambudziko rataita nderekuti tine vamwe vekunze vasinganzwisise kuti hondo dzedu dzemuno dzakapera nekutaurirana. Pakasainiranwa, ini pandiri panapa ndine baba veshamwari yangu vainzi Vasimunyu. Ndairara padhuze pabhedhi panext park 1982 tiri kuchikoro. Vakaurawa kuMusengezi nemadistance. Tikaenda kuNhamo tatisina mhinduro. Asi pakasainiranwa kuti hondo dzatiri kuita hadzina maturo, taakufamba panapa pamberi tichidai. Ndozva katiedzera. Tinofanirwa kunge tichibalansa need ye justice ne need ye peace.
Honorable Ziyambi, ndimbokubatei muromo. Saka apa muri kuti here pasaitwe nhaurirano dzekuti vanhu vokumbirirana ruregerero vofambira mberi? Muri kuti nguva yacho yapfuura nekuti hapana akahwina. Vamugabi navangomo pavakataurirana zvakabva zvapera.
1980 takaita negotiated settlement. Kaita izvozvo ndobva kwaitwa policy of reconciliation. Ndobva tagara pasi nemurungu aitiuraya nezuru, taakuti tafunga kaZimbabwe. Utungamiri hwedu hwakagara pasi hukati zvinoita kuti nyika yedu iende mberi ndezvekuti ngatichinyorerana, towirirana kuti tofamba mberi tichienda sei. Ndiri kuti inini even yeguku rahund yakaitika iyoyo, pane vanhu vakagara pasi vakawirirana kuti ngatichifamba imberi tichidai. Izvi handina kuti hazvina basa. Ndosaka manzwa ndataura kuti ndiri kuwirirana naHonorable Khumalo kuti macommunities iwayo akasaririra nengari yeconflict dzakaitika. Ndo zvinoda kuti hurumende ione kuti inge ichipodza vanhu ivavo nekunoti vanhu vapiwe zvitupa, kunge kuchiita development kubatane nekumwe kwanga kusina conflict stereki. Nekuti pese panoitika conflict, development inoenda kumashure. Kana maakudzokera kumashure, you are now revisiting the agreement and opening it up. That's where the balance yatambotaura yaya kuti there is a huge debate between justice and peace.
Saka izvi zvakureva kuti inini muri kuramba this commission nemhaka yokuti hamusi kuda kupodza zvironda zvegukura hundi. Agreement settlement yamuri kutaura iyi ndeyakairezana nezapo. Handiti ka ipapa hamuna kutaura nyaya yokuti masurvivors eguukura hundi mwoadii, because hamungatiudze imimi kuti wakanyorwa settlement yokuti tiregere hama dzedu dzakagara mapit toilet nanhasi 34 years down the line, toregera hama dzedu dzakagara mubhalakwa mumamaini here nanhasi. Apa handibvumirani nemi. Negotiated settlement yenyu yanga iri between the two political parties, that was ZANU PF and ZAPU. Tiri kuti kune macitizens who were affected by the conflict, because the conflict yema dissidents yanga it was against the dissidents against the government. Government ikaona zvakakodzera kana kuti vasina kukodzera kuenda kunouraya defenseless Matabeleland people vasina futi vasina chiro vanga vasiri muchi mumabato imamo vanga vachifira nyaya yokuti madissidents akatangira kupi kumatabeleland. President venyika vakataura kuti it was a moment of madness. Surely kana ati iye it was a moment of madness. Madness iye aiwa vazi yambere kandi president. Pamama achitaura ndandakanyarara wani. Honorable aiwa musadaro honorable.
Honorable ziyambirai vapedzise. Ngavapedzise mopindawo.
President Robert Mugabe vakati iwo the Kukurahut was a moment of madness. Where the government is an UPF yaga deploy a masoja umatebele nguura ya van defenseless people pachikaranga ukaura ya munu kwenye kumashona lendi koko mukaura ya munu even muna 1947 ngozi yacho ino uya kumba yopeza zinza rese kusuka maripa.
Honorable Ziyambi chipinda itinzu.
Honorable Kumalo wataura kuti kune vanhu vari innocent vakafa.
Yes.
Panoitika hondo pese regandi kupei scenario yekusiria inosiririsa vanhu vari kunyanyisa kufa macivilians. Pakaita madissidents. Madissidents acho aitoziva kuti because vapinda musango pachaita macasualty emacivilians. Pakaenda macomrades kunze kwenyika vachinotora zvombo vaitoziva kuti muhondo iyo yatiri kuita pachaita macasualty. Macivilian. Hapana hondo inorwiwa kati ya civilian anotadza kufa anobatwa mucrossfire. Even though tine ma Geneva conventions anotaura about treatment yema non-combatants, but ma non-combatants anobatwa mucrossfire. So ndiri kuti paita that conflict yakapedzwa ne negotiation. Inini ndiri kuti kutaurirana hakuna kushata, handisi kuramba izvozvo, but ndiri kuti the context ya zviri kuuya nazvo yekuti inobva yanzi peace and reconciliation yobva yanzi kunofanira kuzoitwa justice kwozodi zvimwe zvataakuvhura hazvina maturo. Vanhu vanobva vatora mashoko akataurwa nemukuru wenyika yekuti yanga iri moment of madness. It was the moment of madness from both sides. It was madness for those people vakazviti madissidents to go into the bush. Saka when the president says it was a moment of madness, he is saying kuti takazogara pasi, we agreed kuti zvatiri kuita izvi upenzi.
Hondo kana muchiti manga mune hondo handizvo honorable Ziyambi. Kuti kana muchiti hondo kuSyria hurumende iri kurwa ne ICC yacho iyo. Kumatabeleland tanga tisina pfutiso. Takangomuka makuseni chete tikaona shoulder to shoulder mabarete redi masoja akatrena neKorea vakaunzwa kuno kumatabeleland. Madissidents wonga angaripo anga asingaiti 20,000 yamakauraya pa 20 aiwa regaindi pedzo zvinai honorable vangu shuwa ngatipane nemukanwa honorable uti kana uri mubhazi moburiswa mubhazi moti ungozonzi chitupa kana usina chitupa wairowa ukati baba iwe. Saka hondo yamuri kutaura yanga isiri hondo iyi. Ihurumende yangatumira masoja kunouraya defenseless citizens. Aiwa musadaro, musadaro ona buziyambi. Makaburaya innocent people uwe unarmed.
Pindura itinzu.
Pindura ipapo. Honorable Kumalo vari kubvuma voramba. Ndataura inini kuti vasimunyu is a farmer. Vakavingwa usiku, he was butchered in cold blood. Nema distance. Ndiri kuti we, ndatsanangura zvakanaka. Where there is a conflict, kune two ma armed combatants, ma civilian anobatwa mucrossfire. That's what I said. But ndiri kuti kana ivo vakada kutaura kuti hanzi hurumende yakaenda kunotraina brigade kuti inouraya vanhu, that is false. That is totally false. Masoja akaenda in response yekuti kune conflict yanga iriko, vane vanhu vavari kutsvaka.
Vipi Munangaga addressed the people akati iye masoja aya ma North Korea ya maka trainer EDDT Mandevere makokorochi anditi. Saka inini mvunzo wangu ndo kuti sei asina kuti North Korea trained soldiers EDDT ma dissident ma cockroach takanzi tiri ma cockroaches izvozvo we must be eliminated
nayo hamuna kudzidzisa
ando kuudza zve go and check the hazard volume 6 go and check the hazard volume 16 comrade
who was the minister of home affairs the minister of defense
ndati inini there was an address you go and check the hazard inzwai vaziyambi all this is documented
ngavambopinde vaziyambi tipete nyaya yedu vaziyambi
kana pane vanhu vakadzidzisa vanhu unit muno including the opposition it's zano nezapo if you go and look at the structure ye MVC vari kutokopa zvakaitwa nezano because vakaona kuti zvino unite people
taura nekura yavanhu
vona vokacha No, it's not correct to say kuti Mugabe was a traitor when kubva 1980 he has had people of different tribes in his cabinet.
Hazvina nebasa rese
kuti urani. Do you know kuti inini I heard this idea kuti our media inoteka something out of context yobva yachibhaluna. To mean what it is really does not mean. It's very wrong for the media to take my words are between a context and sensationalize them without looking at the context yakaishitaura. Iye zvine izvizvi ukanzwa documentation iri kutaura zvinoita as if there was not a single civilian who was killed by dissident.
There was, we agree. But imini vasoja ain't good more. Aiwa, vaziyambi. Ndiri kuti inini honorable vangu 26 January 1983 handiti ka kwaka takapfekerwa curfew kwaiswa curfew 5th brigade yabva ya deploy ku region yaifana kushanda ichienda ku towards Cholocho Lupanend ngai handiti ka ndiri kuti inini what happened was it was not a war ndo vandiramba inga isiri hondo yanga iri hurumende ichiuraya defenseless people which we have to agree